Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kunyana 18 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kutanga kurizolve nyaya yemaelections tisatambotaura zvinhu. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatipira nemaelections.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinobuda muparamende apo vaMnangagwa vanga vachivhura paramende iyi. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatura mashoko avo kekutanga semutungamiriri wenyika pasi pechirongwa cheState of the Nation vachivhura paramende zviri pamutemo. VaMnangagwa vati dare iri richagadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisiro emabhizimusi, kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kekutanga muparamende kubva zvavagadzwa semutungamiri wenyika, vaMnangagwa vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, asi vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa nyaya dzeupfumi nenyaya dzekushayikwa kwemari munyika. VaMnangagwa vati nyika icharamba ichishandisa mari yekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka, uyewo vazivisa kuti vari kutora matanho ekuti nyika iwane mari yekunze. Vati pane mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekunze akatowa nikwa achashandiswa nevemabhizimisi kutanga svondo rino senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze, iro rave kukonzera kuti zvinhu zvikwire zvakanyanya munyika. Vakurudzira kushanda zvakanaka pakati pehurumende, paramende, mabhizimisi nevamwe vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti nyika ifambire mberi. Vati uori hauchadiwa zvachose, uye vese vachawanikwa vachiita uori vacharangwa.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe. No one is above the law.
Sekutaura kwandakaita pandakatora mhiko yekutungamira nyika ino, hapana munhu kana kambani chabvumirwa kubaka na kutora zvinhu zvevana veZimbabwe. Hapana munhu acharegwa achiita zveuori nekuti hapana munhu asiri pasi pemutemo.
VaMnangagwa vati pane mabhiri anodarika makumi maviri achazeiwa mudare iri ane chinangwa chekurerisa basa kune vanoda kutanga mabhizimisi. Mabhiri achaita kuti nyika iwane mari yakawanda kubva kuzvicherwa nezviwanikwa zvayo, kuvandudza mashandiro emakanzuro ekumaruwa nemadhorobha pamwe nemaguta nehurumende dzematunhu. Mamwe mabhiri aya ndeanoti Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, Mines and Minerals Amendment Bill, Gold Trade Bill and the Precious Stones Bill ne Cooperative Societies Amendment Bill. Vatiwo hurumende yavo inoda kuvandudza mashandiro evatapi venhau, nekudaro paramende ichazivawo mutemo weZimbabwe Media Commission Amendment Bill uye mutemo weBroadcasting Services Act uchavandudzwa. Mumiriri wenoton muNational Assembly vatemba kutambuliswa vaudza Studio 7 kuti vatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika sezvo achitaura zvirikitika munyika asi vati havafari kuti hurumende haisi kurwisa uori zvakasimba uye iri kuramba ichishandisa mari yakawanda.
And the hurumende fanira kukata down on my expenditure. Mari dzavanoshandisa kuhurumende dzakanyanyisisa. Saka hatingati tine financial discipline. Ukutiona chidriver mabenzi ukachingofamba ma Range Rover and so forth. And ngavashandise industry yemunomu. Willow the motor industry namanje yakachengetwa chibagi asi yakagadzirwa kuti ivake mota. Asi mota dza truck driver dzisimanyufacture munomu. Saka izvozvo futi tofanira kuvandudza production kuti industry ikure. Saka Zimbabwe first meaning kuti even motors zofanira kunge dzichi
Mutungamiri wemadzishe munyika ishe Fortune Charumbira vati zvataurwa navamunangagwa zvinoratidza kuti vari kutevedza zvavaitaura kubvira pavakapinda panyanga gore rapfuura.
80% yemitemo ndiyo angati mabottlenecks. Ekuti even if you say big business, but if the environment is not conducive, i.e. that town county planning act zvokuichinja that such is a good illustration kuti tikuda kutoenda kuri serious business. Mining and minerals act traders strike here of it. Ndeimwe yanga ine zvigozhero zvakawanda.
Mumiriri wechivi South National Assembly vakila zivu vaudza Studio 7 kuti vafara kuti mutungamiri wenyika vari kuda kuti mashandiro emakanzuro ekumaruwa avandudzwe.
Makanzuro jajaya kuti aite something jekuti anokwanisa kunge achidevelopa life yavanhu vavo asi kukwanisa. Saka kutaura kwa president kuti zvinofanira kutariswa uye mamwe maexa acho ndaakuda kuma 1963 1972 hachaindirani nelife yataakurarama iko zvino.
Mukuru wesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavamunangagwa hwakanaka chose uye chasara kuti makurukota aunze mabhiri avataura kudare nhasi. Urongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika ndihwo hunotarisirwa kutevedzwa neparamende uye panguva yava Robert Mugabe semutungamiri wenyika handi mabhiri ese avaitaura pakuvhurwa kweparamende aiunzwa kudare. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC Alliance dzabuda mudare apo vamunangagwa vange vachivhura paramende dzati dzichange dzichipinda muparamende dzichizeya mabhiri aya nedzimwe nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urai Zembe vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mashoko akanaka chose asi chikuru ndechekuti anozoteverwa nezviito here. Dr. Zembe vanoti vaMnangagwa vaita zvakanakawo chose pakukurudzira kuti magariro emunyika ave magariro asina bopoto uye vanorumbidzawo nyaya yekuti matunhu atungamirirwe nevanhu vematunhu aya. Asi vanoti vanoona sekunge vaMnangagwa vavimbisa vanhu zvakawandisa izvo hurumende yavo ichatadza kusadzisa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvakawanda zvataurika pane zvazoramba zvichikurukurwa nayo vaMnangagwa. Pfungwa dzaiswa hadzo mukati, asi pashoko rorunyararo rokuti ngativei tinoita magariro munyika asina mhirizhonga, asina bopoto, ishoko rakanaka. Uyewo shoko rokuti izvo kupondwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August kuzonanganidzwa zvizere, tingangoti ishoko rakanaka. Tazoona zvachitaura zvimwe zvokuti ngationei nezvekurima zvemigodhi, uye tionei nezvekusanyirana, tionei nezvemunharaunda zvokugara, zvokuti tizopa masimba kunharaunda. Vanhu vanyanye kufunga nezvo pavanogara kuitira kuti pfuma yedu norimwe nerimwe avanoti maprovhinzi aya ange achisundwa navanhu vomunharaunda imomo. Ipfungwa dzakanaka chose dai zvaigona kuitika zvinhu izvi. Asi chikuru chandanyanya kuonazve ndechekuti gwara ravo ravaisa remitemo inenge zvakwatira remitemo zvokuti maonero andaita mitemo iyi inenge yawandisawandisa kuti tichazodai. Zvinoita kuti kuda basa rokuti zvizobuda rive rinorema.
Tanzwawo vaMnangagwa vachitaura panyaya yekuita corruption kana uori vayambira kuti hapana anenge ari pamusoro pemutemo achange achibvumidzwa kubira vana veZimbabwe. Zvinhu zvamunotambirawo sei?
Muromo hauzari zvinorwizi. Tinotarisa makore makumi matatu namasera apfuura aya pakaumbwa uori hunotyisa. Uori hwekutanga ndihwo hwokuti munhu wapinda muhofisi sei nomutemo wani, nokuti vanhu vakasange vasingazivi kuti mutemo uripo ndowedu zvakaita izvi zvamira zvakadai zvakadai ndiyo fimbiyo uori yakakurisisa iyoyo kuti muzoenda mberi muzoona kuti tinokwanisa kunozvibvisa apa paine mitemo mimwe inoonekwa sekuti mitemo youori zvinhu zvakakosha maningi nekuti nemakare acho anenge asingakwanisi kuti angabvisa uori
kwouyawo nyaya yekuti nyika inge ichiwana mari yayo kana currency munotarisirawo here kuti zvinhu zvinobudirira tichitarisawo nhoroondo yezimbabwe
kukura gomo namawere saka shoko iroro iro kuti zimbabwe izova nemari yayo mari yenyika inofanirwa kubva kuvanhu imari yavanhu inofanirwa kubvunwa navanhu
mutungamiri wedemocratic party uye vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Uriah Izembe vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7 Nengo dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzabuda muparamende apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachitaura muparamende umo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzeparamende dzeMDC dzabuda muparamende dzichiimba vaMnangagwa pavanga votanga kutaura ndokuimba kwechinguva dziri panze pedare reparamende. Pasina maminiti akati kuti nhengo dzezanu PF dzanga dziri muAfrica Unity Square dzichiteera mashoko avaMnangagwa dzabva dzaendawo pedyo nepanga pane nhengo dzeparamende dzeMDC idzi ndokutanga kuimba dziri parutivi ukuwo mapurisa pamwe nemasoja vachichengetedza runyararo. Mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende uye varisachigaro webato iri muzvare Tabita Kumalo vati kubuda kwavaita muparamende inzira yekuratidza vaMnangagwa kuti havana kukodzera kutungamira nyika vachiti vakabirira musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba tiri kutanga kurizolve nyaya yemaelections tisatambotaura zvinhu saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections.
VaMorgan Komichi vanove nhengo yedare resenate uye vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vatsinhira zvataurwa namuzvare Kumalo. VaKomichi vati sebato vave kugadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
VaMnangagwa vakaiswa nevec vakaiswa neconcord havana kuiswa nevana vezimbabwe. Vana veZimbabwe vakavhotera vachamisa vakavhotera MDC ndovatinoziva isusu saka isusu hatigoni kurikogonaiza mutungamiri watozivo kuti haana kuhwina election saka isusu nhasi uno taramba zvaitika nhasi uno kuexpressa shungu dzedu dzokuti toda election inge ichiitwa free and fair munyika muno.
Zvichakadai imwe nhengo yezanu PF vaedza ichidarikire vaudza studio 7 kuti zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi zvinhu zvisingavake nyika.
Vanopenga vere ndozvinoratidza kuti havasi mature mupolitics. They are not mature politicians. They should accept kuti zvoni my people voted handidika and the president is ED Mnangagwa. So they should just accept that and learn to move on. Handidika. Izvavaita zvenuva izvi izvi ndozvinoratidza kuti vanhu vasiri mature. Vanhu vasina brain totarisira kuti ipapa pamwana vana 5 vana 6 kuno 1 but anoita walk out of parliament whilst the president is addressing. That means kuti they are not mature in politics.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vati upfumi hwenyika hunogona kuramba huchienda kumawere kana pasina kushandira pamwe pakati pezanu PF neMDC.
Ikonomi yemuZimbabwe iri patingati muintensive care. Inoda tsinga dzeo dzinobva kuvanhu vese vangava vezanu kana kuti MDC. Saka zvazvinongoreva nekuita kwaita neMDC apa zvinongoreva kuti vatenhawo mangwiro vezanu PF. Tinoziva kuti vezanu PF vanoclaima kuti vane 2/3 majority muparlament. Saka vanokwanisa kuotawo muchigogodza kuomesa musoro kuti varambe vachitoramba machallenges ari kuitwa neMDC. Dare reparlament rotadza kuenderera mberi nokuti rinenge rina makakatama. Saka zvinotorewa kuti kusunga dzisimbe kwese kuzano neku MDC.
MDC inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru, ichiti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura anoitika pagore muNigeria auraya vanhu vanodarika zana. Mifananidzo yakaburitswa panepfenyuro yeterevhizheni nemuvhuro inoratidza migwagwa yainge nzizi dzizere nemvura ine madhaka yaive yakawanda zvekutonyudza dzimba. Mutungamiri weTurkey Recep Tayyip nemumwe wavo vanove mutungamiri weRussia waVladimir Putin vari kuti vasvika pachibvumirano chekudzivirira kurwiswa kwedunhu riri pasi pevapanduku reIdlib riri muSyria. Inflation munyika inonzi yakwira kusvika pa 4.8%. Izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika mumakore manomwe apfuura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 4.8%. Inflation yakapedzisira kusvika pakadai muna 2011 muna zvita. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemutengo wakapitwa kaviri kana munhu aine mari mubhanga achishandisa iko cash kana kuti one wallet. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mashoko egurukota idzva rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti vanoda kudzora dhora remunyika anogona kunge akakonzera kuti zvinhu zvitonyanya kusagadzikana.
Pakangouya minista mutsva achitaura kuti vangangote kuti vatarise kuti zvingaite sei kuti vadzorere Zimbabwe dhola. Munongoziva kuti nyika yedu ikangozwa kuti Zimbabwe dhola chete, vakangozwa kuti vanhu vari kufunga neizvozvo, vanobva vatanga kutovhunduka. Saka misika inovhunduka. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kumhanya-mhanya vachitsvaga mari yokunze iyoyo kuti vaibate nokukurumidza. Saka kana zvadaro zvinochireva kuti vari kutsvaga mari yokunze kwenyika yavanenge vawandisa, vanayo voita vashoma, zvoita kuti mitengo yemari yokunze usumuke.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vange vambosunga mari dzavo sezvo nyika yainge iri musarudzo, nekudaro ndokusaka zvinhu zviri kudhura.
Tiri kubva mumaelections, nokuti vanhu vari kubva mumaelections vane vachida kumboongororawo kuti ihurumende yasarudzwa yakamira sei zvinangwa zvaende zvipi saka vanhu vazhinji vane vakasungirira mari dzavo saka zvinoreva kuti paya pane mari dzekunze vanhu vazhinji vanga vakasunga saka pakusunga mari idzodzo kunobva kwaita iko kuti zvinhu zvishote zvishayikwe mumashopu
vajokonya vatenda kuti kunetsa nekudhura kuri kuita dhora rekuamerica pamusika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvidhurewo
zvimwe zvaiitika futi ndezvekuti foreign currency yanetsa kuwana saka kuimpota zvinhu zvazvipinda munyika zviri kushayikwa saka ndopanoita kuti mutengo manje weforeign currency ukwire ndozvanyanya kunetsa foreign currency ndoyakwidza mutengo
dr kanyenze vati zvinhu zvichanetsa kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nenyika uye zvichatora nguva
ndoda kuti zvinhu zvidzikamiswe matauriro anoitwa zvinhu vanhu vatanga vagara pasi vanhu vatanga vaongorora kuti zvavari kutaura izvi zvinobatamisika sei saka ndozvinofanira kunge zvichiitwa nokuti mari yacho haiko yokunze kwenyika saka tikasagadzirisa nyaya idzodzo nenyaya dzinobatsira kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika nokukurumidza kunozoita kuti Zimbabwe ione mikana yokuona wana nzira dzekupinza mari yokunze kwenyika munyika nokupundusa upfumi hwenyika ndozvinhu zvichabatsira pane ramangwana kuti tidzikamise misika iyoyi
vaimbova gurukota rezveupfumi dr simba makoni vanotiwo zvinoda kugadziriswa zvinozivikanwa
chekutanga vanofanirwa kugura havi yekukwereta ndodambudziko redu guru kubva kuna vamugabe kukwereta muno munyika munoziva kuti chikwerete chehurumende muno munyika inonzi muchirungu domestic debt yakakura kupfuura chikwerete chevekunze kwenyika foreign debt
mumiriri webritain muzimbabwe uyo ave kuenda kunoshandira kunigeria ambassador Catriona Lang vazivisawo nhasi kuti britain ichabatsira zimbabwe kubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias ayo ave kusvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion vajokonya vanoti mashoko ebritain aya anofadza ndakamirira studio 7 muwashington ndini blessing zulu
Vanotengesera mumigwagwa mumasvingo nhasi vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru avanga vachivadzinga munzvimbo dzavanotengesera senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera Gandri Maramba anotipa nyaya iyi
hurumende yabatana nekanzuro yemasvingo mukubvisa vanotengesera migwagwa ichiti paanotengesera hapana utsanana izvo zvinokonzera chirwere chekorera icho chakauraya munhu mumwe chete pachipatara chemasvingo general hospital svondo rapfuura mapurisa ane pfuti pamwe neekanzuru aswera achitandanisa vatengesi vashoma vange vachiramba kubva mumigwagwa vachiti havasi ivo vari kukonzera chirwere chekorera vachipomera kanzuru mhosva yekusaa padhorobha mvura yakakwana pamwe nekutakura marara amai Lilian Gore vanoti havasi kuzobva mumigwagwa nekuti zvavanotengesa hazvikonzeri korera uye hakuna rimwe basa ravanoita kunze kwekutengesa
hatisisi tiri kukonzera korera chiri kukonzera korera kusasengwa kwemabhini nekusaya nemvura nekukasira kumalocations uye mabasa ngavatanga vatidzivirira mabasa vozotidzinga mutaundi nekuti vakatidzinga mutaundi tisatiwana mabasa tinofa nezhara hatina chekupa vana vedu ndo pane raramo yedu ipapo pakutengesa
sachigaro wemasvingo vendors association vaedward jacob manzanga vanoti kanzuru ngaidzivirire chirwere ichi nekuita basa rayo nemazvo kubudikidza nekuwanisa vagari mvura yakachena pamwe nekuchenesa guta pane kupomera vatengesi mhosva isiri yavo
isu savanhu vari kutengesa mugwagwa mavhenda tinoona kutoti kwava kutongotijerera kwavari kutongoita tinokonzera korera munhu wose unoziziva tinokonzera korera kusauya kwemvura yakachena muvanhu uyezve sewa system yakadzakwa kare yakatovadhilapidhated yakaora kare isu mavhenda tatotiziraramire maindastri hakuchina itoti tichiungana titsvake mari hatikumbiri odha kwavari yokutitengesa asi panoramira munhu ndopaona kuti munhu apararire ipapo
asi meya weguta remasvingo vakoreri maboke avo vakasarudzwa zvine mutauro vati izvi zvaitwa kuitira kuti kanzuru idzivirire korera uye vati dhorobha ravo hasati ranyatsobatwa nechirwere ichi semamwe maguta
moona mvura yanga ichimbonetsa mazuva apera asi tichagara pasi nevamwe vangu vese tiri 10 tione kuti nyaya yemvura tingaipedza sei But iko zvino tutona kuti patova ne progressive move nokuti malocation mazhinji esava kurisi pamvura chinhu chachakambomira chacha nengo yakareba stere saka chinhu chasingakwanisa kuwanikwa musumwe chete asianga iri process then tine nyaya dzemabhini anoda kuti iadresse futi tairireva zvaizvo kuti mabhini anofanira kuti acollectwe nguva iripo zvakarezve chigwere checholera typhoid munomasuwa chisati chapinda saka tikakurumidza kuramba tikakurumidza kugadzirisa nyaya dzemabhini nenyaya dzemvura idzi tinoona tichisevheka pachigwere checholera ichi
kunyange hazvo tatadza kubata mukuru webazi reutano mumasvingo dr Ahmed Achamu kuti tinzwe nezvemunhu wechipiri anonzi akabatwa nekorera svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti munhu akashayika nechirwere ichi mumasvingo akange abva nacho kuHarare kusvika pari zvino vanhu makumi matatu nemumwe vafa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabatwa nechirwere ichi zvichakadaro mafuta ekufambisa motokari ava kunetsa mudhorobha remasvingo umwe masora mune zvitechi zviviri zvanga zvine mafuta uye kune mitsetse mikuru vanotengesa mafuta aya pazvitechi zveglobe petroleum netotal varamba kudongwa mazita avo vachityira basa ravo vanoti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze yekuamerica kuti vanohodha mafuta kunyika dzakapoteredza vanofamba nedzimotokari vakaita savadheregonetse vanoti vari kurwadziwa nekupedza nguva yakareba vari mutsetse kuti vawane mafuta
zvinoti zvosara zvore totanga kufunga rimwe gore re2007-08 kwataimboti taigona kuita queue inoreba kana 5 kilometers tiri mumutsetse tichiva tapo tigarapo saka tatanga ichiti dai vagona kutibetsera hurumende ivone kuti yosolva sei dambudziko iroro mumasvingo iri pagulo chete ndava ne more than 5 hours ndiri mumutsetse tichingotevera nokuti kwai patabva kure tatanga titori kumarobhots ngouyawo bichana vamwe vanocherawo nemajerikeni vamwe vari kumwawo nemota idzodzo saka kutongoita zvokutongoteverera
kubva pakapera sarudzo zvinhu zvizhinji muzvitoro zviri kukwira mitengo izvo zviri kupa kuti vanhu vatye kuti nyika ingangosvika payakambosvika mugore ra2008 ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba
yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tanga tiri kutarisa zvaitika muparamende nhasi apo nengo dzeMBC dzabuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedzi vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vaMunangagwa ndivo vaka sarudzwa zviri pamutemo regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii
muri kutaura naAmerica Pretoria ndiri kuJoburg ndinoti kune vanotungamirira veMBC vari muparliamendi vabuda muparliamendi aindoona sekuti vagona because hapana chazvinobetsera kuti varambe vachingoteerera chinhu chimwe pasina kana chimwe chinhu chinombogona kuti chingagadzirwa
hello makadei
tiri wade tiri kutaura nani uye muri kupi
mutaura naPauline Jatioka ari kuZimbabwe muguta reHarare kuHarare kuri right tambopfuurawo nako kuparliamendi kwakune mutungamiri wenyika tikaona member of parliament vatore ndisi alive vanga variko panze vachimba havanga vachimba nzeo dzavo dzakasiyana-siyana kuti hatidi kutongwa nevanhu ava tichii but now isusu tiri kuti vanhu ndo basa ravo ravanenge vaendera kuparlamendi kuti vanoimba nekubuda muparlamendi vachita zvavanga vachita zvaiziya hatisiwa manikirwo tarisekte mutungamiri wenyika nokuti vavanga vachipawo nyaya dzekuti tiri kurwira vhoti yedu yakadiwa kuramba tichimira nemutungamiri wedu ebatiro reNDC alive sati kutane zvimwe zvinhu zvakakosha for example vanhu vari kufa nekorera they should be fighting for that not kuramba vachirwira vhoti yavari kuziva kuti yakadiwa kana kuti haina kubiwa no one knows kuti what happened but now Emmerson Mnangagwa ndiye mutungamiri wenyika nyika ngachiendera pamberi ngavanhirire vanhu vazhinji vari kufa otimukatarisa tinona glenzikunanani vanhu vari kufa hakuna chiriko hakuna chinji inge ranyaya inenge chimboitika but vanhu vekuparlamendi variko parlamendi vari kuimba vachita zvisa nebasa rese variko saka inini secitizen nemunomunyika ka ndiri kuti ngatiboenderai pamberi tiendese zvinoisa nyika pamberi tiite development yenyika noti zvekuramba vanhu vachita zvemagiraji avo nechii
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
vateereri musakangana kuteerera chirongwa chedu chevechidiki chethe connection apo tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pastate of the nation address yavaita nhasi muparamende sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standekile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.